Tinokuchingamidzai kuti vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi muri kuchipakurirwa neni Ray Choto ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nemurayiridzi wemaWarriors Vanoman Mapeza. Tinokutambirai nemufaro vaMapeza muchirongwa chino.
Aiwa, tinotenda baba.
VaMapeza, makwikwi eAfcon kuchikwata chenyu akasiya nyika ichidzungudza musoro. Chii chakapa kuti Zimbabwe itadze kubudirira kuenda kugungano rezvikwata 10 nezvitanhatu?
Ya, chokutanga ndinoti tese takarwadziwa nezvakaitika kumutambo weAfcon kwatanga tiri mazuva mashoma kura. But tichitarisa mitambo yatakatamba nechikwata cheSenegal nechemalawi, chikwata chekupedzisira cheGuinea, pamitambo miviri yekutanga takatamba zvakanaka. ReSenegal takatamba zvakanaka, takazongoitawo rombo rakaipa kuti takazogohwechwa mubhora ramunopera kwasara ko 20 seconds, but vakomana vakatamba zvakanaka zvikuru. tinozoziva mutambo wemalawi wangu wakatarisirwa nevanhu vese kuti ndomutambo watanga takazwa kuti kunda. Isusu wacho ini semurayiridzi wemaWarriors nemaplayers tese tanga tine shure kuti tichatamba mutambo uyu tokwanisa kuti tiwane 3 points. Asi hazvina kufamba sezvazvatatarisira.
Pamakapinda mumutambo wekutanga neSenegal, mainzwa sei sakochi wemaWarriors?
Sezvamunongoziva chikwata cheSenegal ndochimwe chedzimwe nyika dzine vatambi vakati wandei varikutamba bhora kunze kwenyika. Kunze kwenyika kunana vatambi vakarisana naSaidi Omani, ana Kulibari, vatambira matimu mahombe muEurope. But takangotaura vakomana kuti look, at the end of the day ibhora iri vane maplayers atamba kumaclubs ari kutamba kunana Europe. But tikapinda muground mutiine chinangwa, tine tarisiro yekuti tikatamba zvakanaka tinokwanisa kukunda, tinokwanisa kuwana tichibuda mutambo uyu tine zvatiri kutarisira. Takatoti kuvakomana, kana zvatonzi zvaramba tatadza kuhwina mutambo uyu, tikabuda hedu kana nedraw zvinenge zvisina kushata. Asi kurova kwandaita takazokonzita last 20 seconds of the game, zvino zvinhu zvinorwadza.
Zvii zvamungati zvakakundikana kuitwa nevatambi venyu pavaitamba mutambo wekutanga neSenegal? Pachitariswa kuona izvo, Senegal pamatambiro ayo inenge yange iri pasi peZimbabwe.
Zvinoitika mumutambo wenhabvu, tese tunenge tinogadzirira kuti tive tinokunda. Sezvamakangoonawo kuti takatamba zvakanaka chaizvo kusvika malast 3 minutes of the game iyayo. Taifanira kunga takaita zviri nani, nekuti patanga tasvika mu90 minutes ndairamba chiratidza kukomana kuti bhora rakunopera, we need kuti timinimize mamistakes edu kumashure, kana kuti tikwanisa kuti tichimanaja game kuti maminutes angasara angoperi. Saka ipapo ndo panhu patingati ndini ndopatisina kunyatsoita zvakanaka pekuti tichimanaje game, nekuti time dzanga dzapera. But at the end of the day handingati maplayers inini ndo akakanganisa, kana kuti taifanira kunga takaita zviri nani pakumanaja game. But at the end of the day inini ndini coach, kana mazauti asina kubuda vanhu vanototarisira kuti inini ndive tichatsanangura zvakafamba sei, even vanhu vaiona zvaiti.
Tichimbotarisa pamashandiro enyu sacoach nevatambi vemaWarriors, mune kudyidzana kwakanaka here mukuita basa renyu?
Hongu, handingati pane patingati hatina kuti tiwirirani nemaplayers, tanga tine very good working relationship. Sezvamunongoziva ibhora, anenge asina kutambawo mutambo anogona kunga achinyunyuta nazvo kuti dai ndatambawo. But at the end of the day tinogara pasi inini netechnical team toronga timu kuti apa muri kuona sei, apa muri kuona sei, amurusa tobvumirana. Asi kunzi pane zvekuti panga paine zvanga zviripo nevatambi, handioni pane changa chakaipa.
Kune vamwe vari kuti Zimbabwe yakatadza kubudirira nekuti makazadza timu yenyu imi nevatambi veFC Platinum yamunokocha.
Vatambi veFC Platinum vanga vari mutimu ivairi bedzi, Petros Mari na Kelvin Madzongo ndo vatambi vanotambira FC Platinum vanga vari munational team vairi vavo.
Nekutadza kwakaita maWarriors kubudirira kumakwikwi eAfcon, munoda kuramba here muri murayiridzi wechikwata ichi?
Izvo zvinotozikana nevakuru vebhora munyika muno, ndo vangatope decision yekuti Mapeza ogara here kana kuti Mapeza oenda. Asi kurova kwandakaita inini contract yangu ndananzi ndiende kuAfcon, saka yakatopera.
Aiwa, nguva ndiyo yaita shanje vaMapeza. Oneka henyu vateereri veStudio 7 vakateerera panguva ino.
Aiwa, tinotenda zvikuru nemusikiro rwamakatipa tiri kuCameroon. Tinoziva hazvina kufamba nezvo famba mune zvakanaka sezvataita siro ini semakoche Warriors nemaplayers ndinoziya ruzhinji rweZimbabwe harina kufara nezvakaitika ikoko asi vakuru vakati hamungarasa mbereko nekufirwa ngatirambei tine tariro zvinodaira ramangwana riri rakajeka kwaredu mune muZimbabwe.
Avo vanga vari murairidzi wechikwata cheMaWarriors vaNorman Mapeza vachitaura muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi machipakurirwa neni Ray Choto ndiri muWashington DC.